Afamba zvakanaka chaizvo, taone zvora rakanaka chaizvo. Taona the best player of the year yatova nechikomana Lionel Chiwai. Akatamba bhora rainyisa mvura mpana iyi. Then pa top goal scorer tina mukomana Nigel Vera. Pa best defender of the year panga paine chikomana chinonzi Tinashe Churu.
Tinashe Churu ane makore mangani?
Tinashe Churu ane 12 years.
Tochienda pana best midfielder ndiani atora mubairo apa?
Best midfielder anonzi Blessing Chikwariro.
Ane makore mangani Blessing Chikwariro?
Ane 18 years.
Tirikuona kuti manga mine nzvimbo ya most disciplined player kana kuti mutambi akazvibata mugore ra 2018 ndiani?
Okay, mutambi akazvibata mugore ra 2018 anotida Jameson.
Ane makore mangani mutambi uyu?
Ane 11 years.
Ko mutambi akatamba zvokutamba zviye zvokuti akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vese ndiani atora mubairo iwoyu?
Mutambi akatamba zvinonwisa mvura anonzi Lionel Chiwai.
Ane makore mangani Lionel Chiwai?
Lionel ane 12 years.
Pane vamwe here vatambi vamungade kutaura vawana mubairo?
Tine mutambi awana mubairo we mudiki diki pane vese pazera anonzi Fortune Mudei. Ane 8 years.
Saka ndomubairo wekupedzisira here wawata?
Ne the most improved player. Mutambi akashanda nesimba chaizvo nekuti changobva zvedu kutanga takatanga academy yedu muna February. Ende kubva ipapo muna February kusvika izvezvi ari kuoneka kuti ari kuchinja chaizvo. Ari kushanda nesimba.
Tingadiwo kuziva kuti izvo vakunda vamwe vavo ava vanowanei kana kuti munovapei?
Takati tovapa macertificates anoratidza kukunda kwavanenge vaita. Uye mamhinduri.
Chirongwa chenyu ichi chinofarirwa zvakadii munzvimbo yamunogara?
Chirongwa chinofarirwa zvikuru nekuti iko zvino rodhi ingori warila. Vanenge vachitoha vari kuchifarira chaizvo. Kana vabereki chaivo vari kusapota chaizvo.
Ndiani akatanga pfungwa yekuti kuve nechirongwa chevana vechidiki ava kunge vachidzidzira zvenhabvu?
Ndini.
Mungatiudzwe kuti pfungwa yakatanga sei?
Pfungwa yacho yakatanga pakuti inini ndakakura ndiri munhu aitamba bhora. Saka ndakazokwara ndakaita injari dzangu zvekuti ndakasisachakwanisi kucontinua kutamba bhora. Saka passion yebhora ndiyo yakandituma kuti nditange futi kugadzira academy yangu yebhora.
Vateereri vangade kuziva kuti maitambira chikwata chipi musati makwara?
Inini ndaitambira inonzi Mutare Stars iri kwaMutare.
Pane mashoko here amungade kuti muzivisewo veruzhinji vakateerera Studio 7 panguva ino?
Mashoko andongoda kuzivisa veruzhinji ndekuti kune vanoda kutipa rubatsiro, tikuda rubatsiro rwakanyanya chaizvo especially pa training equipment, kunyange majezi zvacho atinenge tichitambisa magames uyezve transport kuenda kumagames maway games panenge paine kachallenge. Tanongoti kune vese vakateererera tiri kukumbira rubatsiro.